Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 10 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Kuchitora zvekare kuibvuta kubva kuUNESCO, totanga kuti takuita zvemining. Ndinofunga kuti kunenge kuri kuisa munyu mumugaga. Kudzokera kumashure kuti titange zvekutaura pamusoro peoil negas drilling mumanapos.
Kambani yeShalom Mining inokumbira mvumo kubva kuhurumende kuti itsvage gasi nemafuta munzvimbo yeManapools, imwe yenzvimbo dzinokosheswa neUNESCO.
Kana kuti kuda vakada kutogadzirisa zvinhu zvakatoitika kare, zvimwe zvinogona kuburitswa, zvinogona kuzoputika zvino zvakatoitwa kare zvavaroda kuvanza mamadhira akatoitwa kare. But whichever the case might be, hapana kujega ipapo, hatingarane nyika chidero, ngatichenesei igwara redu.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora hurumende pamutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa nezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara.
Chitatu china neshanu hakushandwi, nyaya iyi mazuva mairi aenda ari kuitira nemari yavari kuwana. Mazuva anenge asara ayo vacha ashandisawo kutsvaga raramo.
Masangano evararidzi akazivisa kuti nhengo dzavo dzichangoenda kubasa mazuva maviri pasvondo nekuda kwekunetseka nemari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bhodhi rinoona nezvezvicherwa munyika reMining Affairs Board rakazivisa kuburikidza gwaro rehurumende reGovernment Gazette kuti kambani yeShalom Mining inoda mvumo yokutsvaga gas nemafuta musango reManapools, iro rakataurwa neUNESCO serimwe renzvimbo dzinofanirwa kuchengetedzwa. Manapools, uko kunochengeterwa mhuka dzakasiyana-siyana uye kunonzi ndeimwe yenzvimbo dzinokwezva vashanyi munyika, iri kumaganhu wenyika yeZambia. Shalom Mining, iyo inonzi ikambani yemuZimbabwe, inonzi iri kuda kuti ipiwe mvumo yekutsvaga mafuta negas munharaunda yakakura mahekita zviuruzana nemakumi matatu kana kuti 130,000 hectares, uye vanoda kupikisa danho iri vaite izvi musi wa19 mwedzi uno usati wapfuura. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvekucherwa panyaya iyi, asi mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo risapikisa danho iri.
Chekutanga, kana nzvimbo ichinge yanzi ya Cultural Heritage Site neUNESCO, zvinoreva kuti yanzvimbo inokosha pasi rese. Kunyangwe iri munyika menyu, asi yanzvimbo inokoshera zvizvarwa zvepasi rese. Yanzvimbo yapasi peUnited Nations Scientific and Cultural Organization. Yanzvimbo zvekare isisingori yegeneration yedu yanhasi chete. Inzvimbo iri kufanira kuti ichengetedzwe kuitira magenerations achazouya. Saka kuchitora zvekare kuibvuta kubva kuUNESCO, totanga kuti takuita zvemining. Ndinofunga kuti kunenge kuri kuisa munyu mumugaga. Kudzokera kumashure kuti titange zvekutaura pamusoro peoil negas drilling mumanapools.
Asi vamaguhu, tichitarisa zvinhu zviviri izvi, tinoona kuti upenyu hwevanhu hunosimudzirwa negasi neoiri izvozvo, tichienzanisa nekuti inzvimbo ine mhuka iri pasi peUNESCO. Ichii chinganzi chingakoshera veruzhinji pakati pezviviri izvozvo?
Oiri negasi hazvisi kuzosimudzira upenyu hwevanhu. kunyangwe tingati kumana pools ikoko kana kuti Zimbabwe yese ingoma ndiyo zvakaitika pamarange kuti madiamonds akawanikwa anokosha mabillion amene kuti makumi mangani asi ukaende iko zvinezvi marange inzvimbo ine urombo hunosemesa kana bridge zvaro 1 chairo hakuna kana kliniki imwe chete zvayo hakuna asi kutaura kunoku unotoona mauto akatobata pfuti kuchengetedza vari kuchera madiamonds iwawo development hapana chatowedzera urombo nekuti iko zvinezvi kukatarisa migwagwa yacho yepamarange yatochama kukanganiswa nematrucks mining saka hakuna chinhu chichaitwa neoil negas chakatadza kuitwa nemadiamonds ende tichitaura about madiamonds hatichitaura zvinhu zvakaitika 20 years ago madiamonds ari kutocherwa nhasi unou
takaona vanhu vachive nekuchema chema nekunyunyuta pakapiwa kambani yekuchina kuhange uko kuti ichere marasha tingaona here zvimwe chete zvichiitikawo pane zvaakunzi zvawanikwa mana pools tichitarisayo government gazeti
hongu tinotofanira kuti tirwisane nekambani iyoyo uye nani nani zvake angade kuti aite zvinonyadzisa izvozvo achifumura nyika yedu kuti World Heritage Site inonzi zvekare pakuitwa oil and gas mining saka panoda kuti vanhu vabatane kuti varwisane nezvinyadzi izvozvo kana paine anga ane chapiwa kana kuti kana paine anga aine kuwirirana kwaanga aita nekambani iyoyo aiwa hombosendeka zvavanenge vabvumirana izvozvo mana pools yoramba iine World Heritage Site status yayo pane zviri kuda kuitwa izvi
tinoona kuti hurumende yapa kusvika musi wa 19 May unove mwedzi uno kuti vanenge vaine kupikisa vange vapikisa danho irori kukundikana nyaya yekucherwa kwezvicherwa yaenderera mberi munoona here paine vachapikisa kana kuti imiwo sesangano muchitora matanho ekupikisa
chekutanga tichanyora gwaro rekupikisa application iyoyo taona kuti hurumende iri kuti iwo vanoda kupikisa vane mukana wekupikisa kusvika musi wa 19 May saka tichanyora gwaro rinopikisa tichirangaridza hurumende kuti yakambotaura musi wa 8 October 2020 kuti hakuna mining ichaitwa mumanational parks kana munzizi uye tichivarangaridza zvekare kuti bumbiro remutemo rinoti munhu wese ane kodzero yekugara munharaunda isingakanganisi utano hwake saka vanhu vekumana pools vane kodzero yekurarama munzvimbo isina kukanganiswa neoil negas chechipiri hazvidi kuti maagreements akadaro ongoitwa muchihwande hwande
mukuru wecenter for natural resource government vafarai maguhu vari parunare muHarare najohn kakandemiri westudio 7 imwe nyanzvi mune zveutano inoti mutemo wekurambidza kuti veruzhinji vaziviswe zvinhu zvinenge zvatengwa nehurumende zvekuvakisa zvekushandisa muzvipatara nezvimwe une ngozi yekuti mishonga ichazotengeswa nemari iri pamusoro uye inotorera paramende basa rayo rekuona mashandisirwo anoitwa mari nehurumende ichinyora muGovernment Gazette hurumende yakazivisa nezuro kuti yava kurambidza kuudza vanhu pamusoro pemari nezvinhu zvinenge zvatengwa kuti zvishandiswe muzvipatara kusanganisa mishonga nemotikari dzinotakura varwere vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende iri kuratidza kusavimbika vachiti iyi inogona kuvavo nzira yokuvharidzira uori hwakaitwa kare
zvinoshamisa zvikuru kuti izvo mukuru wenyika angati hatisida kuzivisa varidzi venyika kuti chii chatengwa uye zvichaita marii tavaka chii tatenga zvidhinha zvingani tikavaka hospitari kana clinic wakati nemari yakati zvinoshamisa because inofanira kunge iri public information it takes payers money ndo panobva accountability yekuti vanhu vazive kuti mari yatiri kubhadhara yemutero mari yedu yezimbabwe yezvicherwa zvedu iri kushanda sei
Dr. Madzorera, pane chikonzero here chingaita kuti mutungamiri wenyika ipi zvayo avanze zvari kuitira vanhu vake.
Konzero chimwe chepe chingangoita kuti mukuru wenyika atati sudo kuti vanhu vazive ndechekunge vane zvimwe zvavaroda kuvanza. Hapana security issue, but there is nothing security about buying zvidhinha kana samende kana mushonga. Inyaya yekuda kuvanza zvimwe zvinhu zvinofanira kuzivikanwa nevana venyika. But kamutema haubvumire izvozvo. Basa reparliament rinotoripo one of the major mabasa eparliament ndiri kuita oversee maactivities executive kutovananganidza kuti matora mari yakati mukashandisa pakati zviri pamutemo here. Chinhu chamatenga $100 chinoita $100 here kana kuti ndeche $15 chamainflator mari kusvika $100. Zvino ndozvavaroda kuviga izvozvo. Saka basa reparliament rozove rechii? Tirisi takasarudza maMP okuti ati ave maziso edu okunanganidza executive kuti iri kushanda zvakanaka here. Saka handisi kuziva kuti mutemo uyu constitutionally unogona kumira here. Zvinhu zvatofanira kunzwawo kumagweta. Nevamwe vanonzwisisa kuti constitutional mutemo uyu is it legal nokuti ndoona kunge mutemo uyu usiri pamutemo. Ngatigadzirise ipapo.
Takatarisa mubazi rezveutano Dr. Madzorera, chii chamunotya pamutemo uyu? Ungakanganisei mune zveutano?
Mutemo munyowani wadzikwa nemukuru uyu unokanganisa zvakawandisa. Unotokanganisa nyika yese. Unokanganisa kufamba kwezvipatara kana kutengwa kwemahamburenzi, kutengwa kwemishonga nemama chemicals anoshandiswa muzvipatara kwaakuitwa muchihwande hwande murima. Zvino takananga kupi? Kuri kumbovigwa chiiko chiri kuvigwa ipapo? Zvinoreva kuti izvo takuzoona manje maambulensi aya nemishonga yazvaa kutengwa at inflated prices. Hurumende ngaizvizive kuti hatiitrusti kudhara. Vagara rekodhi yavo haina kunaka kubvira pacovid-19 kubvira even muna 2008 pakatorwa mari yeglobal fund zvisiri pamutemo ikazodzoserwa nemhaka yepressure yanga yabva kumastakeholders. Zvese izvozvo ngavazive kuti hativatrusti kudhara. Saka kana vakuda kuita zvinhu murima kudai so vari kuwanda chii? Pachapedzisira pakutengwa zvinhu zviri substandard. Mishonga, machemicals ari substandard. Iyo maambulenzi iwayo achatengwa asi achatengwa at inflated prices. Kana kuti kuda vakuda kutogadzirisa zvinhu zvakatoitika kare, zvimwe zvinogona kuburitswa zvogona kuzoputika zvino zvakatoitwa kare zvavaroda kuvanza mamadhira akatoitwa kare. But whichever the case might be, hapana kujega ipapo. Hatingarane nyika tichidero. Ngatichenesei gwara redu kuti vanhu vagova nevimbo nehurumende yavo.
Avo vange vari vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika varizve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwe divi ravo. Zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezviro, masangano evarairidzi akazivisa kuti nhengo dzavo dzichangoenda kubasa mazuva maviri pasvondo pamusoro pemihoro isingakwani. Vadzidzisi vari pasi pesangano reTeachers for US Dollars vanoti vachaenda kubasa nemuvhuro nechipiri chete. Evans Zvininga weStudio 7 abata mutungamiri weAdus vaObed Masaraure kuti tunzwe zvizhinji.
Airairidzi havasi kufara nemuhoro wavari kutambira. Vari kuramba vachiinzisisa kuti hurumende inofanira kuvatambirisa $1,260 per month kuti vakwanise kurarama vachikavha mabasics ese. Nemari yavari kuhora izvezvi vatarisa vakaona zvakafanira kuti vashande mazuva mairi chete pavhiki. Mazuva vachashanda musi wemuvhuro nemusi wechipiri, zvichireva kuti chipiri ndozuva rekutorega kutoya kubasa zvachose. Chitatu china neshanu hakushandwi. Nyaya iyi mazuva mairi aya ndo ari kuendera nemari yavari kuwana. Mazuva anenge asara aya vachaashandisawo kutsvaga raramo. Uyezve kuramba vachisenda meseji kuna employer kuti tikudawo living wage sevanhu vari kuenda kubasa. Mari munyika irimo.
Saka chirongwa ichi chiri kubata nyika yese here?
Waiti hoku chinobata nyika yese, varairidzi vese nyika yese, mastructures and teachers for USD movement ma districts ose vakatowirana chisungo ichochi chiri kuenderera mberi kusvikira employer abhadhara a living wage inoita kuti vashandi vake vakwanise kuwanawo raramo.
Zvamuri kutarisira ndezvipi sevarairidzi?
Tarisiro yatinayo ndeyekuti employer kana ari kuda kuti vana vezimbabwe vadzidze kana aine hanya nedelivery yesima services achauya patable agokwanisa kugadzirisa nyaya yemuhoro iyi yatagara tichema nayo nguva yareba asi employer achiramba achisazvitanda munzeve. Tinotarisira kuti tikaramba takasunga zvichamanikidza employer wedu kuti agadzirise nhuna dzedu panyaya yemuhoro.
Asiwo iyo hurumende munoona ichizoteerera here?
Hongu hurumende inofanwa kuti isvike pakuteerera nyaya dzedu, ndokunge iri hurumende yevanhu inoda zvido zvevanhu, nekuti vana vari kuda kudzidza section 75 yeconstitution inosungira hurumende yemusiyoyo kuti ipe vana dzidzo. Varairidzi vari kuti ngatibatsiranei tipe vana dzidzo, asi kana tati mari tipe vana dzidzo chitibhadharaiwo mari inoenderana nebasa ratiri kuita. Asi kana hurumendewo isina hanya nevanhu tinotarisira kuti icharega kuteerera. Saka isusu kwatiri tinongoti hurumende ndiyo employer, hurumende ndiyo ine responsibility yekupa vana education. Kana ichida kuita basa rayo riri muconstitution ravakatorera oath kuti vanoda kuita, tinotarisira kuti vachati.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure mutungamiri wesangano reZimbabwe zvichitevera kuvhura kwezvi pamusoro mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander avo vanovezve nhengo yebhodhi republic service medical aid society vakabuditswa muusungwa nezuro mushure mekubhadhara mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa ine chekuita nekubiwa kwemari kupublic service medical aid society. Evans Zininga abata zvakare mutungamiri weAtus vaObert Masaraure.
Vashandi vehurumende tiri kungoramba tichiti hatidzokeri kumasure nekumiririra vashandi vehurumende kodzero dzavo. Toda kutenda mutongo wapuwa nemutongi wematare aona zvakakodzera kuti our president Madam Cecilia Alexander vapuwe bail pamhosva yavari kupomerwa. Tinotenda ne court ruling, totenda zvakare nemutongi mutongi womutongo waapa to us. Tinoona wakati nakira zvikuru kwazvo kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika nezviri kuitwa nemapurisa varongosunga vanhu vasina kutanga vaita mainvestigations. Uyezve tinoramba tichitaura izvi kuti hatizorege kumirira vashandi, nekuti zvese zviri kunzi zvakaitika zvinhu zvaidzokwa kuvashandi tichipuwa yatinoti feedback nemaboard members atanga takatuma. Ende toda kutenda mutongi apa mutongo uri fair pabeu kubeu hearing yaatiye vana havasati vaane mhosva.
Ava vange vari mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday vagari veguta reHarare vanonzi vanyora gwaro kukanzuro yeHarare pamusoro pekupararira kwechirwere chekorera. Mumasvondo mashoma apfuura, Harare yakawana vanhu vane chirwere ichi vanoita makumi maviri. Bazi rezveutano rinoti guta reHarare rakawana vanhu vane chirwere ichi vashanu. Mugwaro ravo ravanyorera meya veguta reHarare, vagari vanopomera nyaya iyi pakanzuru yeguta. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
kutaurira zvangu ruzhinji rweZimbabwe kuti hei mitemo yakadzikwa naPresident Emmerson Mnangagwa yengo yaRhodesia yekaingo yaSmithika yadzosera futi nyika yeZimbabwe kuutongo hwaSmith. Saka takatotarisa Mnangagwa pari zvino ka ngachitombeita mumbira pamwe Mnangagwa uyu Abdonzi Mnangagwa Emmerson Smith pamaonero anda kumuita because ndiye watova Smith mitemo yaidzvanyiri yavatema ndiyo yaakudzvanyirira futi vatema. Ruzhinji rweZimbabwe ngatirambe kudyiwa sedemba takasvinura. Tarirai malutirwo ari kuitwa nyika, vachitumira vachitengesa madiamonds, vachitenga ndege, kutenga ndege maprivate. Kana mwana weZimbabwe ngaarambe izvezvo. This time hatidi gidi rokurwa musango, asi tinoda gidi remafosi. Tingomudhuri akawani zvezvarari. Ndini muvhikeri ndiri kuno kumapapa.
Ndinokumbirawo kuti muteererese kutaura kwandiri kuita kunyanyanyanya vechidiki vanotsigirira ZANUPF. Pauri ipapo zvibvunze kuti une chii chauinacho kunze kwokungokusudzira vamwe kana kuti kupesvedzera vamwe kushandira vamwe kuti varye vachiguta iwe uchitambura. Hama yangu, tarisa inzwe kuti vana vari kudzingwa kuzvikoro. Wakambonzwa mwana waminista akadzingwa kuchikoro here? Wakambonzwa kana mwana womwe munhu here vane mari mari avashoma ivavo vachinzi vakadzingwa kuchikoro? Asi iwo wako nowo muovheti, maovheti changamukai, yuti yeZimbabwe changamukai, nguva yapera.
Hazvi kutaurwa navamangundla izvi zvemagold coins avo kana kuti mauya vari kubudisa hazvina kana musoro izvi. Ndo anonzi manesa makuihwairisa kunge ina maziso. Hakuna musha unovako usina dhaka boi. Bhiridha oga ungozvikanyira achizvikanyira chidhinha pamusoro unoti kwai haazvo shuwa imba ingamira. Hakuna imba ingavakwa isina dhaka boi. Inotoda vamwe vanobatsira nevanocherawo mvura nevanokanya dhaka kuti imba imire. Manesa uma vanogachikira.
Hurumende yeZimbabwe muchenjere kusara makangopfeka magirazi nesvutu muchiitiwa muchinyepedzera kuzungaira muchizungaidziwa navanhu vashomanene vane vachikuti vanokuurayai. Siyai mabasa nokuti zvese zvamuchaitiwa muchanyadzisiwa. Muchanyadzisiwa nevanhu ivava vane vachitinzi vatungamiri venyu. Ikono kuZimbabwe maungoita dambiro rembavha kungonzi umwe wekwaMnangagwa wabafa nemagonyeti elithium. Kubeti bridge ho uko kwabafa umwe Henrietta Rusha wakabafa negoridhe. Hei, vamwe ivava vabafa vachida kubudisa 3,000 tons dzelithium. Kuchingotogwa zvozvi kuita sokuti nyika isina mapurisa. Uona pounyati unenge achingo hei pounyati shamwana. Siya basa kana zvichikuremera. Zvinonyadzisa zviri kuitika. Uone kuti nhau dzemuZimbabwe dzangova dzokubiwa kwezvunhu. Muri kumboitei chaizvo chaizvo? Makamirira marala achamisa ndokwamuri kuda kuinda.
Makadii pastudio 7 apo tanonoka wande nanachonga kanemire ambotaura angu pamusoro pebikita minerals. Bikita minerals mune upfumi hwakawandisa kuti nzvimbo yebikita minerals iyi vanhu dai vasingatamburi. Nekufamba chaiko chaiko rodhi chaiko kubva pabikita minerals kuinda muparusununguko makomba ega unoita 1 hour vanhu vanofanira kufamba 30 minutes. Wobuda futi kubva mubikita minerals kuinda pamarinda makomba ega hapafambiki. Unoita 1 hour vanhu vanofanira kufamba 30 minutes. But kongireti yakazara mubikita minerals havakwanisi kungodira zvayo. Mari dzevanhu vanogona kutoti bvisai mari bvisai mari giredha rinoyaro giredha vapedza vorya mari dzevanhu. Yava nemakore rodhi isingagoni kugiredhiwa asi maini irimo mari yakazara mumaini vari kuba. Saka tinosvikepi zvinhu zvakadaiso? Tosvikepi vanhu mukai. Vanhu vanofanira kumuka nekuti zvakaoma zvashuwa. Ukada kuti uende pamungezi pakliniki apa hapafambiki. Makomba ega asi maini irimo yakatenderedza vanhu yenharaunda havana nachavari kubhenefita. Kana mabasa tiri muno mujoni uno hatina kana mabasa acho, but maini irimo iri kuita basa rekuba. Vanhu vari kuita basa rekuba lithium.
Ndini garikai kwangwara. Vamonzvora zvinhu zvamunoita munofanirwa kumboregawo nekuti munoita sokuti murungu wamunhu anongodisturba. Actually hapana munhu anobva kuteverai nenzira dzamunoita nekuti hapana zvirongo zvamunoita, munodisturba chete ndozvamunongoita vamonzvora. Saka zviri nani kuti murege. VaMnangagwa, nyaya yekuti kana muchinge mafamba kana kuti mukaenda kunze kwenyika modzoka moya mutaurira nhema vanhu muchizama kuvafadza kana kuvabhatabhata. Hazvina kunaka kungotaura chokwadi kana tina masankisheni namasankisheni. Hapana chakaipa, vanhu voona kuti vangagadzirisa sei nyika yavo. Imimi veReserve Bank vanotaura kuti vakagadzirisa mari tsva. Nyaya yamunogadzirisa mari tsva haioneki tibieta kutumisa budisa shenye shokada rudu kutapana shenye shirati tosono tipa simba kana tosono tifadza nesha mnoi.
Ah, dirimono zangu mzanini. Nyendine nasi nde maoveti. Maoveti. Changamukai una kutizwa makarugira. Azino kuzazikizwa. Zinongo nyepele kudo kuzazikizwa chete. Kana mchinge maa kudo kindo kuma election. Eo hondo zikoro zafurwa. Iono tumo kindo kundo royo mwana omo mungu. Kana kuruwa baba omo mungu. Chiti patizwe nasi. Wando badara ere school fees inongo nae kukwira. Wana wako waru kuzizilo mshikoro cho uswa. Wana muna angabu wana wangu wakada ya. Waru kuzizilo kumana na United States. Iro wako achibomu umba. Achindo kundu nekamunya kane ngae na nema puti. Azwaka wamachanga muka ya wanwezi mbabu. Nesa zibiki chaye chayo. Isu tembo wama ningi mama. Wana nzwainu wana mchiba. Azinono kutazipa siri ziriki itwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Zvino hazvina kunyatsomira zvakanaka muPakistan zvichitevera kusungwa nehurumende nezuro kwevaimbova mutungamiri wePakistan vaImran Khan vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Kubva zvabviswa vaImran Khan pachigaro gore rapera, nyika yePakistan yanga isina kugadzikana. Vamwe munyika iyi vari kutya kuti zvinhu zvinganyanya kuipa kana vatsigiri vavaKhan vakatanga kurwisana nemauto. Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kambani yeShalom Mining inokumbira mvumo kubva kuhurumende kuti itsvage gasi nemafuta munzvimbo yeMana Pools, imwe yenzvimbo dzinokosheswa neUNESCO. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora hurumende pamutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa nezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Masangano evarairizi akazivisa kuti nengo dzavo dzichangoenda kubasa mazuva maviri pasvondo nekuda kwekukoshomeka kwemari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gandhi.